vagari vekwa Bangure vakaratidza mufaro mukuru apo dhamu ravo rakaparurwa zviri pamutemo paurongwa hwakapindwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Martha Viriri vakati vari kufara zvikuru nebudiriro yenharaunda yavo sezvo vave neminda wemadiridzo.
Ndikuti nzara iri kuderera nekuti bwera yaizikanwa senzvimbo inongotsva sibage mbeu dzisingaisi kusvika, asi nekuda kwechirongwa chegadheni chane madiridziro mbeu dzedu dzaakuibva. Kunyange isusu tisina minda zvedu, asi tinobatsirikana through vane minda imomo. Sibage chikaibva tinotodya chakanyatsokusvika chisingatsvi nekuti chine ichidiridzirwa nedhamu rakavakwa irori. Saka ndoda kungotenda naizvozvo.
Dhamu iri nemunda wemadiridzo zvakavapo kuburikidza nemushandira pamwe wemasangano anoti Reworld Vision, Ensure, K, Sapphire neSNV pamwe neUSAID. Budiriro iyo yakadya mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Amai Clarice Mugorodi vakatendawo masangano aya vachiti vana vavo vachange vowana chikafu chinovaka muviri.
World Vision neNSure nemadiridziro iwa avakatipa vanhu vanga vachiita zvekudiridza vachishanda nemusoro, asi iko zvino takukwanisawo kudiridza tichiwana chikafu negoo rakawanda. Nzara iko zvino yaderera, vana havachanyanyi kubatwa kwashi nekuda kwekuti vakudya vachiguta. Takukwanisawo kuzviitirawo mamwe maprojekt nemibato yamaoko nokudawo kuti basa ratirerukira nekuda kwedhamu ratakachererwa neNSure. Saka izvozvo naizvozvo tinongozvitendawo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vakuda kwashe makota vakati kunyange hazvo vari kufara neurongwa hutsva uhu, chikumbiro chavo chaive chekuti dhamu iri rikudzwe uye minda yemadiridzo iwedzerwe kuitira kuti mhuri dzakawanda dziwane rubatsiro.
Uwedzereswe kubva pauri apo ukure ukakura, tinokwanisa kurimawo takadii takawanda kuitira kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka. Kozoya futi kudhamu taida kuti tikwanise kuwedzerwa kuti kana tichinge tazowanda tichirima zvakadi zvakawandawo kana tichinge tadi tawedzererwa dhamu.
Mukuru wesangano reNSure vaRichard Ndou vakati sangano ravo rakasarudza dunhu iri sezvo riri rimwe rematunhu munyika akatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya.
Tine maassessments that were multi stakeholders that involved a number of government technical units like vana EMA na Agritech, vana Department of Irrigation and Engineering kuti tiidentify maprojects angabatsira vanhu. And kazhinji and from history and from what we've seen ndiyo kuti go vanonyanya kusarudza maprojects anovabatsira kuvapa mvura dzokurimisa nokudzokwanisa kuti mombe dziwane pokunwa mvura. So that's primarily the reason why we do ma projects akadai kuti vanhu vakwanise kubatsirika on a long term ndikuti vazowana zvokuzvibatsira tivasangoramba vachingowana zvinhu zvokupiwa from donors yeah. So that's the whole reason.
Gurukota reManicaland amai Ellen Gwaradzimba avo vaive munyarikane mukuru pachiitiko ichi vakurudzira vagari kuti vachengetedze zvakanaka zvavaitirwa izvi kuitira kuti vasarembe vari vanhu vanopema. Ndakamirira Studio 7 kwaBangure kuBuyera Central, ndini Lloyd Moyo.